ini ndini Blessing Zulu ndichiti eno imisoro yenhau dzedu dzanhasi chitatu mbudzi 24 2015. Sangano reNational Constitutional Assembly ronyunyuta nezviri kuitwa neZBC zvekuburitsa chete zviri kuitwa nemudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe mamwe mapato asingapiwe mikana yakaenzana sezvinodiwa nemutemo yenyika. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvofarira danho ratorwa nehurumende yenyika iyi rekuwedzera nguva yekuti vanhu vange vatora magwaro anovabvumidza kugara munyika iyi zviri pamutemo pasi pechirongwa cheZimbabwe Special Permit. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kuNew Zealand chobatsira zvikoro nemabhuku panguva iyo zvinhu zvakaoma munyika. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM tiri kutaura pamusoro perusarura runonzi ruri kuitwa neZBC iyo inonzi haisi kupa mamwe mapato ezvematongerwo enyika mukana wekuburitswa panhepfenyuro iyi sezvinodiwa nemitemo yenyika. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi. Munotibata pa909am 4930 kana pa13860 ne15460 kHz pashortwave kana pafacebook page yedu yeVOA Shona.